Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi bumbiro remutemo renyika neconstitution.
Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo.
Zimbabwe Electoral Commission yange ichiregista vanhu vanosvika 10 makumi maviri pastation imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukudza kuti mishini yedu yafa, iya yavanoti breakdown muchirungu, and hatichakwanisa kunga tichiregista vamwe vanhu.
Rimwe sangano rakazvimirira rinokurudzira kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti vatsigiri vebatwe reZANU-PF vari kunetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota.
Pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha. Ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvariri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kuZimbabwe pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kuenda kumatare nhasi nechichemo chekuti gwaro redelimitation riri kunze kwemutemo nekuti harina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti gwaro iri riraswe sezvo Zimbabwe Electoral Commission isina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo, zvikuru panoti kuverengwa kwevanhu ndiko kunofanirwa kushandiswa mugwaro iri sezvo huwandu hwevanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana-siyana munzvimbo ipi zvayo variyo vanoshandiswa mukuunza budiriro yakaita sezvikoro, migwagwa nezvimwe munzvimbo iyi. Vadamba vanoti delimitation report haingoshandiswi panoitwa sarudzo chete asi mukuona kuti vana veZimbabwe vanowana zvakaenzana chero kupi zvako kwavanogara munyika.
Hongu pane zvatikuronga kuita nhasi nenyaya yekuti tiri kuona kuti Zeki yakapublisha report yedelimitation yaisa ripoti yekuna president Mnangagwa wanova president wenyika vari zvakare president weZANU-PF vari candidate zvakare yeZANU-PF vakaenderera mberi vaMnangagwa achipublisha ripoti iyoyo kuti ndo yakoshandiswa pamaelections achaitwa mugore rino iri atutira kuti akangoitwa muna August kana kuti muna September. But isusu sebato tinotedzera mutemo tichitya mutemo tichimirira vana veZimbabwe kuti zvo delimitation report iyi iri kunze kwemutemo nekuti haina kutedzera zvakataurwa nebumbiro remutemo wenyika. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva nhasi tichinoisa mapepa zedu tichichallenja kuti inalifaiwe nedare guru repamusoro nekuti iri kunze kwemutemo inonzi bumbiro remutemo renyika neconstitution.
Chamunoda sebato kuti chiitwe chii vadamba?
Chinhu chekutanga chamunofanira kunzwisisa padelimitation report zvinofanira kunge zvichiitika kuburikidza nebumbiro remutemo inotaura iyo kuti population census ndiyo inofana kukushandiswa kudetermina delimitation report. Nekuti population census inoita kuti ma resources enyika zvinova zvipatara, zvikoro, migwagwa neinonzi CDFA ya Constitutional Development Fund inge ichienda mumatunhu ese. Delimitation report haingoshandiswa chete kuti tiende kuma elections kuti mumwe munhu anga achipinda pachigaro, asi delimitation report inofanira kushandiswa kuti vana veZimbabwe wange vachiona mikana yakaenderana nezvakaenzana. Uyezve mukatarisa kuti imimi zeki yakaignora delimitation yakaignora census report, vakaenderera mberi vakashandisa mapreliminary results asina maresults aichavo ezeki esensus. Tigoendera mberi tigotarisa kuti ivo vakaconsider adult population vasangatarise kumayouth. Uyezve mukatarisa kuti pamaconstituencies avakadimbura havana kutedzera mutemo wekuti kuti matunhu ese ori maconstituencies ese anofanira kukasiyana ne 20%. Mamwe maconstituencies ane 35,000, 38,000, mamwe ane 22,000. But average yenyika yese inofanira kunge iri pa 24,000. Izvi zvinoreva kuti zvomukatsa kuti pane mamwe mavoters akasiyiwa, akahenga, akarembera mudenga umu.
Vadamba, tipeivo muenzaniso wezvamataura izvi.
Ndikupei muenzaniso kuti muBulawayo province mune dzimba 3,500 dzakasiyiwa, dzakarembera mudenga umu. Zvinoreva kuti mukati 3,500 mukati multiplied by 5 unoona kuti pane 15,000 voters. Zvinoreva kuti zvomawadhi matatu akadimburwa emavoters asina kuita asina kuiswa mudelimitation report yavo. Saka mamwe maviews emastakeholders akaita sead hoc parliamentary committee akaignowewa. Saka isi tirikutarisira izvo kuti izvo hakuna election inoenderera mberi kana zvinhu zvakamira zvakadai, nekuti vamwe vanhu vatokama mukaka wakakora kare, which means kuti izvo tukaenda kuelection zanu PF ine 50 maconstituencies akatohwina. Vamwe vanhu muchitanga kuti 1 vote vanenge vaine 50 constituencies, vakamuvha 1 constituency kubva kuBulawayo vakarisa muHarare. MuHarare mukatasa kuti 20% threshold inotaurwa yaya tichishandisa 24,000 average, Harare inofanira kunge ine 35 maconstituencies not 30. Saka kubira kuri pachena. Saka tikuti izvo hatingambosiya zvichiendera mberi vana veZimbabwe vachibirwa. Saka isusu tikuti aiwa dare rinofanira kuti izvo delimitation report ikanzurwe zvitangiswe patsva.
Makamboita hurukuru here nebato reZANU PF kuti nehurumende pamusoro penyaya iyi musati mafunga zvokuenda kumatare edzimosva?
Chinhu chamunofanira kuziva mukoma Joseph ndechekuti izvo kana pakaiswa ad hoc parliamentary committee chakatoita hurukuro idzodzo idzo mukomiti iyoyo, nekuti komiti iyoyo ine maMP eZANU, ine maMP eMDC. Takataurana kuti ripoti yara hariiti. Saka iwo kana vaakuenderera mberi purezidendi wavo weZANU PF, rimemba pekutanga ndambotaura kuti vamunangagwa ndipurezidendi kuti weZANU. Saka maMP avo eZANU akanga arimo. Kana vakavaudza pfungwa dzero vakaenderera mberi vakaburitsa ripoti, uchitozi kuti hurukuro dzedu hadzina kunzwikwa muad hoc parliamentary committee. Saka isu tiri dare, tiri pati inotedzera mutemo wenyika, tinotya mutemo. Saka tati aiwa, kana takapedza kutaurana kuad hoc committee, kana takapedza kutaurana mudare reparamende, taakutoenda kumatare edzimhosva. Nekuti imhosva yavari kuita yekutyora mutemo nekodzero dzevana veZimbabwe kuti vange vachivhota vese. Kune inonzi one man one vote iri mubumbiro remutemo, vamunangagwa vasina kuitedza, ZANU asina kuitedza. Saka tikuti aiwa, ngaitedzwe. Wedha unondida haundidi, asi tiri kumirira munhu wese.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata umwe wevatauriri veZimbabwe Electoral Commission vaUtoile Silaigwana, sezvo foni yavo yange isingadavirwi. Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nekubatsirana kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yave kudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuvhota, harisi kufara nekuona vatsigiri veZANU PF panzvimbo dzekunyoresa vanhu kuvhota. Sachigaro wesangano iri vaAlan Chipoi vanoti munzvimbo dzekunyoresa zhinji muHarare, sangano ravo rakaona Zimbabwe Electoral Commission ichinyoresa vanhu vari pakati pegumi nemakumi maviri, yobva yati michina yavo yekunyoresa kuvhota haichashandi zvakanaka. VaChipoye vanoti sangano ravo rakaonazve vatsigiri veZANU PF vaivhundusira vanhu nekuvasheedza kuti vavaratidze magwaro avo ekunyoresa kuvhota, vachiti vanoda kutora mifananidzo yemagwaro ekuvhota evanhu ava. Tabata VaChipoye kuti tinzwe zvizhinji.
Aona oisu kubva kwese kwatatine vanga vakamirira boka reproject vote 263 kutanga naimo muno maharare kunana mabhazuwa kuepuwethe kubata kunana budiriro Mount Pleasant taona dambudziko rekutanga riri rekuti Zimbabwe Electoral Commission yange ichiregister vanhu wanosvika gumi o makumi maviri pa station imwe chete. Wapedza kudaro vanobva vatanga kukudzai kuti mishini yedu yafa iya yavanoti breakdown muchirungu, and hatichakwanisa kunga tichiregister vamwe vanhu kuti vange vachizoita zvekuvhota. Taonawo zvakare kuti hazvina kuperera muHarare chete mukaenda. Tatine vanhu vanga vari kumasvingo, tatine vanhu kuBulawayo, kuma Shonaland nekumanikaland. Idambudziko riri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji. Pamwe pacho munoona pastation paingori ne one mushini uri kushanda, vanhu vachimira kwema hours akati wandei vasati vabatsirwa uye vasati varegister kuvhota. Uye zviri kutora about chikamu chehour rakatozara kuti vanhu vairi kana vatatu vange vachinga vachizoregistwa kuvhota. Zviri kukonzera kuti vamwe vanhu vange vachidzoka kumba vasina kuregister kuvhota.
Vachipoi, mungati vanhu vadzidziswa zvakakwana here pamusoro pezvesarudzo nekunyoresa kuvhota?
Muongororo dzataita taona kuti Zimbabwe Electoral Commission yazama rwendo runo kuwa nevatinoti vadzidzisi maeducators ari kufamba maprovinsi ese achidzidzisa vanhu nenhau yekuvhota iyi. But dambudziko ratingangova naro nderekuti hongu vanhu mavaudza kuti vaende kunoregister kuvhota uye vauya kunoregister kuvhota, but mosvika movaudza kuti hapana patiri kukwanisa kunga tichikuregistai nekuti mishini yedu yafa. Zvega izvozvo zvinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission haisi siriasi nenhau yekunge ichiregister vanhu kuvhota.
Matimi rwendo runo Zimbabwe Electoral Commission yakaedza kudzidzisa vanhu zvakakwana pamusoro pezvesarudzo nekunyoresa kuvhota. Vachipoi, zvinhu zviri kufamba zvakanaka here panzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzamashanyira kusvika pari zvino?
Mumamwe mapolling registration centers zvakaita kunana Harare South, vanhu veboka rezano PF vanga vakamira panze vakapfeka matisheti avo vachiti umwe naumwe anenge aregista kuvhota unzi dzoka uya nepanopfuura, vachityidzirwa uya toda kutora foto reslip rako toda kuzorishandisa. Tazviona izvozvo zvichiitika Harare South. Apa ndozuva rekutotanga kuratidza kuti mberi kune zvakawanda zvinogona kuitwa zvinokwanisa kudzosera vanhu kumashure kuti vange vachizotadza kuregista kuvhota. So tiri kuzama nebatinogona kuti tione kuti dambudziko iri ragadziriswa mangwana tine tiriko Harare South tichiona kuti zvichiri kuitika. Kana zvichiitika, we are even going to report nyaya yacho kumapurisa.
Avo vange vari sachigaro veproject vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvabati kutaura nazvo zvinoratidza kuti hazvidi kudzokera kuZimbabwe panopera magwaro avo ekugara nekushanda muSouth Africa eZimbabwe Exemption Permits muna chikumi kana kuti June gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti pane tarisiro kuti pamwe matare achabudisa utongo hwakanakira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro awa. Vachiti matare anotarisirwa kupa mitongo yawo mwedzi unouya pakati pa11 na14 kubvumbi. Tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemagwaro awa.
Sezvinoziva vateereri, Zimbabwe Exemption Permit yakai inopera musi wa13 June 2023. Saka vanenge vachida kuramba vari muSouth Africa vakai vaende kune anoima mainstream permits, kureva kuti mapermits akaita kana kuti mavisa akaita sana section 11(6) inova accompanying relative permit, kana kuinda kugeneral work visa, kana kuinda kucritical au skills visa section 194 zvichingodaro zvichingodaro asi chatiri kuona ndochokuti vakaapply uko zvino vari pasi pehuwandu hwe 10,000 sokutaura kunoita minister and minister vari kuti vazhinji havo vakaapply vakaaplyra mawaivers nokuti chiripo ndochokuti kana usinga qualify kana kuti usinga kwanisi kupinda mune mapermits andataurawo nemamwe ndo anoi mainstream permits unenge uchifanira kutanga waita waiver application
basa re waiver application nderei vashumba
waiver ndeyekubvisa zvimwe zvakaomera kana kuti zviga zvinenge zvichidiwa pamapermits iwawo mainstream permits so muenzaniso kune tsamba inoye labor certificate kana kuti kana uchiapplyra business certificate business visa kune certificate zvakare inodiwa yekuti une 9 million une 5 million muaccount mako zvino zvakadaro izvozvo kana usingazvikwanisi ndobva unotanga newaiver application kana kuti uchisha aiwa zvimwe zvinenge zvichikwanisa kuva zvinodiwa kuma mainstream permits
seZimbabwe Exiles Forum munokwanisa kubatsira here pane zvamuri kuitawo here pamusoro penyaya iyi
chatingangotaura seZimbabwe Exiles Forum ndochokuti tatichibatsira vanhu zvikuru sei nokungova paruzivo gwezvinodiwa zvacho nezvavanokwanisa kuita kuti vaapplyre mainstream permits awa nokuti anogozha kuapplyra munhu uri woga ndingangopa somuenzanisa general work visa ine zvinhu zvakawanda zvinenge zvichidiwa kana uchitanga newaiver panotova nemasections amaregulations emutemo nezvimwe zvakadaro zvinenge zveimmigration act zvinenge zvichida kuti munhu ave anoziva saka usingazivi mutemo manje zvinenge zvarema asiwo kana vanhu vaakubatsigwa pane zvinenge zvichida mutemo zvikuru sei vanenge vaakuda kuti vachiona magweta panenge pava nemiripo ipapo
vashumba zvizvarwa zvezimbabwe zvamunotaura nazvo zvakatarisira kudzokera kumusha here vamunotaura navo vanoti
pakutaura navanhu tinongowana kuti vazhinji vari kuti hazvikwanisiki kuti tingadzokera kumusha ndo vazhinji vacho vari kutaura zvakadaro kuti hatikwanisi kuti tingadzokera kumusha kana ikonomi isati yamira zvakanaka kuti tive tinosvikawo tichiwana mabasa kana mari yenyika isati yava kuti tingakwanisa kusvikavo tichiwana titange zvinhu zvatee tichida kuita muupenyu then tinofanira kurangarira zvakare kuti 30 June pakati pegore vana vechi koro vanenge vari kuzvikoro saka hazvisi nyore kuti munhu angosumudza mwana kumubvisa pachikoro mwana unenge achienda kuchikoro onotanga chirudzi kumusha sezvatinoziva kazhinji vana vanobva kuzvikoro zvokunoku vakaenda kumusha vanonodzosegwa 1 grade inenge iri pasi ndezvimwe zvezvinhu zvisati zvanyatsoongorogwa kuti zvingaitiwa sei pane vaya vanenge vachida havo kudzokera kana kuti vanganotanga upenyu hwakazara zvizere sei kumusha saka nezvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiidza kuti titaure nehurumende yedu neembassy neconsulate tione kuti tabvisa zvinhu zvinenge zvakagozherawo vanenge vati havo takundikana musouth africa tava kudzokera kumusha nokuti ramangwana harina kumira zvakanaka musouth africa kana zvinhu zvikaramba zvakadai zvichigozhera vacho vanotova namapepa kana kuti vava nemapepa
kune nyaya dzichiri kumatare pamusoro penyaya iyi here vashumba pane zvamakatarisira kubva kumatare here uye ndezvipi
uko zvino tava kunyanyotarisisa kuti makot case ari kuuya musi wa11 to 14 April pamwe angapawo kufema kuzvizvagwa zvezimbabwe zviri musouth africa asi tinotarisirawo zvakare kuti naivo minista vehome affairs vaaron moseledi vachaannounsa kuti pane extension musi wa30 June kana kuti tisati tasvika pana 30 June nokuti handifungidziri kuti vati vaita zvinodiwa kupa vanhu mapepa vakaapplyra mawaiver acho then kuti vanhu vacho vawane mukana wokuti vachiapplyra mageneral work permit because unotanga waapplyra waiver usati waenda kugeneral work permit
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum advocate Gabriel Shumba vari parunhare kusouth africa nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri weBotswana vaMohoetsi Masisi vari kufunga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe nezveBotswana kuti zvishandise zvitupa kana kuti maID pachinambo chemapassports mukupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Mamwe mapepa nawo muBotswana anoti vaMasisi vanotarisira kusvitsa nyaya iyi kumutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuti vanzweyo pfungwa dzavo. Newsday rinoti meya yeguta reHarare vaJacob Mafume vanokumbira Judicial Services Commission kuti iumbe dare rinotonga mhosva dzakafanana nedzokuchorwa kwemitemo yemumigwagwa pamwe nokuchorwa kwemitemo yezveutano nezvemunharaunda. Newsday makare vashandi vehurumende vanonzi varamba kutambira kuwedzerwa mihoro yavo madhora ekuAmerica makumi mashanu yavapiwa nehurumende mumusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko magadiko achamaro studio 7 tinonetseka kuti tipinde mustudio kundotaurawo. Vantu acho anotaura amweni acho nezvaanoreketa zvacho hatizvinzwi zvaanobhuya zvacho hatizvinzwi. Ngaamboti echironza okwidzira mavhorume acho timanzwe. Ai hatizvinzwi zvaanotaura. Chechipiri ndokumbira kuti majobhu zigaro vanoda kuti vachikambena vari mujere here kana kuti vanoda kumboti vadi. Ndozvandodawo kunzwa izvozvozvo. Isusu tiri kudhayasipora hadina kuri kuti kana kuti triple seeker wina tione mabasa mushure mekunga ava vari kuZimbabwe vese vawana mabasa bhozi vari kurwa hondo yakanyanya vanhu vari kuZimbabwe vari kushanda hondo hombe chaicha. Saka isusu tingatiende tindorejista tindoona kundobvisa hurumende iripo. Ndo chandinokumbirawo hangu. Makadiko mwamacheta umo.
Chatoziva ka takakura pamusha tinoziva kuti baba kana vachembera mwana mukoma ana mukuru ndianosara achitonga musha. Ko mudhara akaita sei asingade kubhoya asingasiyire vadikwa nemuonombera haachaona kamunangagwa. Kana vakada kuchidzira guys ngatisambochaisi ngatizive pekuvhotera chete asatononge takapusa.
Murisei vashamararo vestudio 7 apo nemazimba eshe maZimbabwe apo murisei. Yakabaiwa timuka homenda we. Right, ndanga ndichida kutaura nenhauyi yavo vari kutisvipidza zita redavo zita reZimbabwe avo vari kuita zvechiungo chana. Hatina mutemo wakaita saiwowo muZimbabwe. Navendo ukokoko kwazvinobvumidzwa uko kana zvichinge zvasvupa ipai vafana vezano tivakombidze kuti muZimbabwe hatisi kuda zvinhu zvakaora.
Tangoti kumaZimbabwe ndichingoyeuchidzana hatikona kuwarairwa ba. Ngavazive pokuvhotera nguva maelection akusvika. Ngavamboisawo zvimwe kwete kundoramba muchingopiwa zvihembe nekungopiwa zvemagemu muwarairwa. Amen henyu. After that vanhu ivava vari kuenda zvachose hamaoni. Uzoona futi wakuda kudzoka futi after 5 years. Saka ngwarai zivai kuti moyeuchidzana nowasingazive vaya waudzei kuti vanonyora pakadai vanoisa fesi yakadai. Hazvichambonetsa ba, hapana munhu anonzi agonekesa X. Ngwarai kwete kuda mukanzi kwakati mungoita ngemhepo. Makadzidza zitereki shandisai dzidzo yenyuyo kuendesa zvinhu mberi kwete kungowata.
Murisei vatereri, isusu tinofara kuno kugweru taona madzibaba veshanduko vachifamba vachiparidza vhangeri ravo rekuti tikwanise kutiende kunonyoresa. Ndaenda kunonyoresa hapana zvinhu zvinonetsa chete, ungaenda neid yako unobva wanyoresa. Ende isusu vechiduku ka ndisi zvinonyanya kushandisiwa nezanupf uchingopiwa zvitondoni kuti tishandisiwe kunoenda kunorova vanhu. Ndiri kuti kune wose mayuti dai tinoonawo shanduko iri kuuya iyi tigamuchirewo varume tiende kunovhotawo tikwanise kuti tibvise hurumende yamunangagwa. Nekuti tatambura hatichazivi rendi $5 yataibhadhara kudhara $3 iko zvino yava $50 US 70. Hawo varume ngatiende kunovhota. Ndinotenda hangu ndini simba kugweru.
Makadii macitizeni, ini ndinoitwawo vheti ndiri muno muSouth Africa. Varume ngatisaregerei jobu sikara akadaro, ngatiratidzirei kuti abude mujeri. Tikaramba takanyarara ZANUPF vaimbofa yakasunungura jobu sikara. Vatungamiri ngavaite something, ngavamire mire jobu sikara abude by the way. maelection aitiko dzobuska ari kunze pane mhuri yavo vachiona mhuri tichibatsirana vanorema hapo navo tisaite semagwara vemazimbabwe macitizens vaticitizens ngatimirei sevarume ngatimirei sevanhu vari kuda kutsvaga shanduko muzimbabwe tikaramba takanyarara kurara nezamukanwa kukotsira chobusikara vakavharirwako ngatiratidzire pavanoenda kukoti nyange vasingaende kukoti papi neapa nguva yese ngatiratidzire kuti chobusikara must be out on the prison ndatenda zvangu
mangwanani mangwanani pastudio 7 tinokutendai vashamarari vedu vose pastudio 7 ini ndinoda kutaura pamusoro pawingi d big man ari kushungurudzwa nemapurisa ari kutadziswa kuita mashows ake nemapurisa eintelligence yezanup f vanodarirei vanhu vezanup f kushungurudza munhu asina kana mhosva asina kana mhaka akangogona kuimba chokwadi chavasina kufarira ko vanodii kushungurudza chifuhendeavo vari kuimba zviri pachena politics vachiratidza kuti vari kutosapota zanup f zvisingaiti zvisina kana ani asingazivi kuti ndeve zanu idzo ndidzo nziyo dzezanu manje idzo kwete yavingitiya inene politics akomanaka akomanaka tisingapere chinoshora mwari vatinonamata dai angonzwawo kunamata kwedu nekuchema kwedu asi one day is one day mungaite maitiro amunoita maitiro amunoita asi zuva rimwe izuva rimwe zvichamuka zvakachinja siyai big man anaana problem anaana chaakaita inene politics asi inotaura vanoita kudaro seni vezani chifu endawo ngavatadze kuimba ngavasungwe mashozi ngavasaita nekuti ndeepolitics isu vamwe hatifarire zani isi inofadza ime hativadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe varimi vakatorerwa mapurazi avo nehurumende yeZimbabwe vakaenda kune dzimwe nyika dzakaita seZambia vanonzi vari kubudirira zvikuru mukurima kuZambia kwavari. Gore rakapera varimi ava vakatanga kutengesera Zimbabwe zvekudya. Pope Francis vanokurudzira kuti pave nerunyararo uye kuti kurwisana pakati peRussia neUkraine panguva iyo kurwisana kwenyika mbiri idzi kuri kuramba kuchienderera mberi mudunhu reBakhmut muUkraine. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti nhasi muvhuro riri kuenda kumatare edzimhosva kuti gwaro redelimitation report rakapiwa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa riraswe sezvo risiri pamutemo. Sangano reproject 4263 rinoti riri kuona vatsigiri vebato rezanupf vachindetsa vanhu pane dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kutaura nazvo zvinoti hazvidi kudzokera kumusha pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika muZimbabwe. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.